Chokutanga chandinga taura ndechekuti izvo I think hurumende yedu iri kunonoka kuresponda kuchirwere chine potential yokuparadza nyika. Kuti iye zvino tichange tichataura nezvokuti vaungana vakaunganidza interministerial committee panguva ino patasvika pano tichiziva kuti pane mazana nemazana evanhu vatouya kudhara kubva kuChina. Number one zvinorova kuti tiri kunonoka kuresponda. Hatina kutora problem iyi seriously. Kwairi ikoko yaparadza iri kuparadza iri kuuraya zvebasa zvokuti chirwere checoronavhairasi chikapinda muno muZimbabwe ka taparara. Hatina minzi dzacho dzokuti tikwanise kudhira nechirwere ichi. Hatina mari yacho, hatina zvinhu zvacho zvinodiwa, hatina mishonga yacho, hatina vasevenzi vacho, mahealth workers. Yekuti musi watinowana genuine case yecoronavhairasi infection ichipinda muZimbabwe kwatova kuparara kwenyika. Nokuti chirwere chinongofamba chichingospreada, hapana anogona kuchimisa.
Tiri kunzwawo kuti munyika mune vanhu vangasvika mazana manomwe nemakumi mana nemumwe chete 741 vakabva kunyika dzine dambudziko recoronavhairasi vari kuongororwa. Mungataura chii pamusoro pekuongororwa kwevanhu? Hatichiona kuti uwandu hunenge huri kuramba huchikwira hwevanhu vari kupinda munyika.
Ndo pane dambudziko pokuti izvo hurumende yedu haina matanho ayambotora okuti timise kufamba kwevanhu pakati peChina neZimbabwe. Hapana zvatiri kubhenefita pakufamba kwevanhu ivava pakati peChina neZimbabwe. Monitoring iri kutaurwa kunzi tiri kumonita vanhu ava. Hapana monitoring iripo. Pane vatotoziva isu vakabva kuChina vatiri kubvunza kuti pana atambosvika here health worker kumba kwenyu kuzotora temperature kana kubvunza kuti makadini. Vanotoziva kuti hakuna. Saka government haina mahealth workers yokuenda achiita community monitoring vanhu vari kudzimba dzavo. Vanhu ava havazi quarantined mudzimba dzavo, varingofamba-famba mutaundi kwese kwavari kuda vari kuenda. Zvokuti pakuwanikwa one akauya nevhairasi iroro anozadza nyika yose ari one akadero. Saka zvinotyisa. 741 inamba yakakurisa ende kwavari kubva ikoko hapangashayikwe kana one akauya akapfumbatsira chirwere ichocho.
Taonawo kuti kanzuro yeHarare yasarudza zvipatara zviviri zvinoti Wilkins neBeatrice senzvimbo dzechimbi-chimbi kana kuti yavari kuti Emergency Coronavirus Operation Center. Hakusi kugadzirirawo here kwaitwa apa?
Handizivi kuti kugadzirira kwacho kwasvika papi pacho. Uyezve handizivi kuti vari kuburisa here vamwe varwere vese vagara vari ikoko. Vazhinji vacho vanotori immunocompromised kudhara vane zvirwere zveTB, HIV nezvimwe zvirwere zvese zvinotapuriranwa zvagara zvichengetwa ikoko. Saka handisi kuziva kuti gadziro ravo yakamira sei ikoko. Number two, hatina umbovo hwokuti pane mahealth workers akatrainiwa pamaringe nenyaya yechirwere ichi checoronavhairasi. Manzwiro atinoita kumahealth workers ari kunzvimbo idzodzo ndechekuti hapana training yatinyamboitiwa. Havatomboziva kana case definition yokuti chirwere ichi tinochidiagnosa mune munhu akaita sei. Havana kana tools dzacho dzokupfeka ivo mahealth workers dzokuzvidzivirira. Hapana mishonga yekurapa. Saka kugadziriro yacho yongoti muti taane ma4 walls okuisa vanhu pasina imwe gadziriro yemushonga nezvimwe zvinoshandiswa nemahealth workers. Zvagara zvichema nemadhokota nemanesi vachiti we are incapacitated. Handisi kuziva kuti gadziriro yacho igadziriro yemhandoi uyezve ingabatsire nyika pakudii.